Nyaya upfumi wenyika ndiyo imwe zvinhu zvikuru zvakabata sarudzo dzegore rino idzo dziriko mangwana chitatu vavhoti vakawanda vachiti vanotarisira kuvhotera hurumende ichagadzirisa upfumi hwenyika. Mumwe wevanhu vane tarisiro yakadai ndava Asha Ngwenya vanove vechidiki anogara kuchitekete mudunhu reGokwe Kabuyuni avanoti chavanotarisira chikuru mabasa.
Tinenge tarisira isito yechidiki kuwanawo mabasa tiwanewo cheuviri nekuti vazhinji vechidiki vakapasa vane mapepa avo asi vagere padzimba saka tinoti dai takwanisawo tikavhota kuhurumende yatinotarisira kuwana iyoyo dai tawanawo mabasa dai tawanawo ikonomi iri stable.
Izvi zvinotsinirwa navajohnson Chirwa vari muHarare avanoti vechidiki vakawanda vapinda mune zvinodhaka nenyaya yekuti hakuna mabasa.
Saka inini ndiri kutarisira kuti achatibatira mbeva handinei nazvo kuti ndeokusa ndikutarisira kuti pana achadzikisa uwandu hwevana vari pamabhororo sitoro pedu apa rumwa zvinodhaka vadzikire mumaindastiri medu ngamuwe neutsi ngamushande indastiri kana isiri kushanda hapana zvatinoita.
Mumwe ane tarisiro yekuti hurumende ichasarudzwa mangwana inofanirwa kunge ichiunza mabasa ndavaimanyuwe kwamira avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa yeHarare vari nhengo yeVendors Union of Zimbabwe.
Isusu hedu sevanhu vanorarama neupenyu huri pasi pasi tiri kutarisira kuti tikawana mutungamiri anogona kuvhurira vanhu maindastiri anyatsoshanda zvakanaka vanhu vakawanda voendawo basa vogadzirwa upfumi ikonomi yedu yodzoka panzvimbo togona kuraramawo nemhuri zvakanakanaka zvisina kungoti nhasi washanda wasachiri mukanwa zvakwana asi totoda kuti tishande nyika yedu imukire.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvhea vanoti vose vagari vanoda hurumende inovaigira budiriro kwete zvivimbiso zvisina michero.
Tikutarisira kuti pahurumende ichavhoterwa ichave hurumende inotiteerera isu sevagari. Hurumende ichativakirawo madhamu muchitungwiza, ichawedzera mahospital mishonga muzvipatara, mari kuvarapi, mari kumatichazi. Ana mbuya ana sekuru vari kuwanawo magrant ekuti kana munhu akwegura anokwanisa kuzviriritira. Uye zvekare hurumende isingazoramba ichitipwanyira dzimba zvatanditisangana nazvo.
Mumwe ari kuvhota mangwana vadeft Malunga vekucold stream kuchinhoyi vanotiwo chinofanirwa kuitwa nehurumende ipi zvaivo ichasarudzwa mangwana kudzosa chivimbo kune vekunze vanoda kudyara mari dzavo munyika.
Zvekuti isusu mari iri kubva kugold inofanira kuita endup yakutreasury, mari iri kubva kulithium inofanira kuita endup yakutreasury so that every Zimbabwean anobenefita from that money.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute Dr Prosper Chitambara vanoti chikuru chinofanirwa kutanga chagadziriswa nevachasarudzwa mangwana kugadzirisa upfumi hwenyika.
Ngatigadzirisei zvimhingampinyu zvinosanganisira nyaya yemahigh taxes, nyaya yecost of finance, nyaya yemagetsi, nyaya yemarailway network yedu. Izvozvo zvinobatsira zvinoincentivizawo mabhizinesi kuti anga achiwandudza mabasa avo uye anga achicreata mabasa akawanda.
Asi vanhu vakawanda vari kuenda kunovhota vari kuti vanotenda maruva vadya chakata.